Maniro akanaka vateereri, tinosangana zvakare maniro anhasi uri musi wemugovera mbudzi 18, 2017. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vanhu vemuZimbabwe vanobatana mukuratidzira kuti mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vasiye basa, uye kuratidzira kwavo uku vanga vachitiwo vanotsigira zvakaitwa nemauto zvekubvuta masimba kubva kuna vaMugabe. Chikopokopo chemauto chinonzi chiri kutenderera pamusoro pemba yavaMugabe kuBlue Roof kuBorodeo, asi muzukuru wavo vari gurukota rezvevashandi vaPatrick Chiwau vanoti vaMugabe havasi kuzosiya chigaro. SADC yotarisirwa kuti iite musangano wechimbi-chimbi wekuzeya mamiriro akaita zvinhu muZimbabwe, asi kusvika pari zvino sachigaro weSADC varizve mutungamiri wenyika yeSouth Africa vaJacob Zuma havasati vazivisa kuti musangano uyu unoitwa riini. Iyo ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuWashington DC kuStudio 7. Gurukota rinoona nezvevashandi uye vari muzukuru wavaMugabe vaPatrick Chiwau, avo vanoti vambopinda muupoteri kuSouth Africa, vanoti mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe havasi kuzosiya chigaro. Tabata vaZhuwau kuti tinzwe maonero avo pane zviri kuitika munyika.
Zvino ndinoshushikana nezvaitwa nemauto zvekutora bumbiro remutemo wenyika nokuri bvanzaura vachiita zveumhondi zvaita kuti vanhu vanomwe varasikirwe neupenyu hwavo. Makumi mazana maviri evanhu vange vakasungwa zvisiri pamutemo.
Asi imi tanga tambonzwa kuti vaZhuwau vanenge vakachengetedzwawo nemauto, ii chokwadi here?
Hakuzi kuchengetedzwa, kwete kupambwa. Ndanga tisina kupambwa. Pane vamwe vanokwanisa kusvika mazana maviri vapambwa pamusana pekuti vanhu vanga vachionekerwa sekunge vanhu vanenge vasingazowirirana neupambe simba huri kuda kuitwa nevamwe vechiuto.
Asika ivo vechiuto ava vanenge vanga vachiti hanzi aiwa iyi haisi kuu kana kubvuta masimba.
Ndoanonzi manyepo iyayo. Haungati kana wabhinya munhu woti aiwa hakuzi kubhinya munhu ndangoisa bhichana. Kubhinya kubhinya, bhinya uri bhinya. Hapana kuti ndiri hafu bhinya. Pane panonzi aiwa ndiri hafu muroi, handisi kuroya asi ndakuroya hangu bhichana. Kwete, muroi muroi, mondi mondi, bhinya ibhinya.
Ko mambo, ukwanisawo kutaura here nemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe muchinzwa kuti vari sei?
Handichakupindurai kuti ndataura navo here kana kuti handina kutaura navo, asi chandokwanisa kuti muzive ndechekuti aiwa vari muutano hwakanaka zvekuti ivo vakangomira semamiriro avo savaMugabe vakati zete pachigaro chavo. Ini ndakatozivawo izwi rekuti zete ipapo, saka varipo vari zete.
Havasi kuzomanikidzwa kusiya?
Aiwa, gusungwa isu taipi yekumanikidza ka. Hazvifambe zvakadaro. Vasiyana nedzimwe taipi dzakafanana nehonye dzinoda zvakapfava.
Asi havatyiri here upenyu hwavo kuti vanogona kuzopedzisira vapfurwa nevemauta?
Chinhu chikuru chakaitwa navaMugabe, vakapa mhiko panonzi pachirungu swore an oath to uphold the constitution. Ndozvavakavhoterwa nevanhu kuti vaite. Vakapa mhiko yekuti vacharemekedza bumbiro remutemo wenyika. Kana zvireva kuti vachapa upenyu hwavo kuti mhiko iyoyo varambe vakaibata, ndinoona vachidaro. Ndo mazivo ratinoita mudharabhopu. Asi kumhanya naye zviri nhingirikiti zvisina kiri.
Asi sekunzwawo kwamuri kuita, ndiani chai akatungamira kubvuta masimbawo?
Kubvuta masimba kazviri kuzivikanwa, handiti akatungamira izvi, ndiye akapa statement musi wemuvhuro vachiwenga. Pane mumwe asi kupfuura ivo vachiwenga. Ngaamirika paari papo kuvhera.
Ko
aripo pamberi pacho.
Ko vamunangagwa mungazi kuti vari kubatawo basa ripa.
Ah, vamunangagwa takugara tichingozuwa kuti vane ushamwari hwakakomba na guvea. Takagara tichingotiwo pakararo chimwe takagara tichitaura kuti ah, ushamwari hwakadai haufani hunge uchiwanikwa pakati pemukuru wemauto anofanirwa kunge achiteerera president nemutevedzerani wapresident. Zvataitaura zviye kuti vati vamunangagwa vanenge vane pfungwa dzekuda kubvuta masimba zvinenge zviri kuratidza.
Tanzwawo vachina masa vachitaura. Tanzwawo vachina masa vachitaura pamusangano waitwa kuZimbabwe Grounds vachiti Mai Mugabe vanofanira kuferefetwa nedzimwe mhosva dzavari kuvapomera. Munoti kudini mashoko aya?
Ngavatogara pasi. It is a shame, it is deplorable for Chinamasa to do that. Ndiye atipinza mudambudziko ratiri naro irori.
Vapatirisi wavo ndivo gurukota rinoona nezvevashandi uye vari muzukuru wavamugabe vanga vari parunhare kuSouth Africa kwavari kuti vambonopotera. Zvichakadaro, bato reZANU-PF nezuro rakatora danho rekuti mutungamiri waro nemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vasiye chinzvimbo chavo nebasa mushure mekunge mauto eZimbabwe National Army atora danho rekubvisa avanoti matsotsi anga achikonzerawo nyonganyonga munyika. Godwin Mangudya anoti panyaya inotevera.
Mutevedzeri wemunyoro anoona nezvemutemo mupolitbureau yeZANU-PF vaPaul Mangwana vati makomiti ebato iri mumatunhu ese munyika akaita misangano nezuro akatora danho rekukoka musangano weCentral Committee Mangwana apo bato iri rinotarisirwa kusarudza mutungamiriri mutsva. VaMangwana vati pasi pebumbiro remutemo webato vanasachigaro webato iri vanobvumidzwa kukoka misangano yakaitika sanezuro pamwe nekukumbira munyoro anoona nezvekufambiswa kwemabasa mubato kuti vashedzere musangano weCentral Committee. VaMangwana vati misangano iyi yakaitwa kutsigira danho rakatorwa nemauto svondo rino apo vakatora masimba kubva kuna vaMugabe.
Vakaona danho ratorwa namasoja on behalf of the party, saka vakaona kuti vanofanira kutsigira matanho atorwa namasoja nokuti masoja akanga achiacta on behalf of the party. Vakavaratidza kushikana nokuti kwakuita vanhu vati, saka vavaitira action masoja iwo vakabva vaona kuti let's take one.
VaMangwana vati sezvo vanoona nezvekufambisa kwebasa vaIgnatius Chombo vakachengetedzwa nemauto, mutevedzeri wavo vaJulai Moyo ndivo vakatambira chikumbiro chematunhu ese vakakoka musangano weCentral Committee uyo uchaitwa Mangwana na 10 Mangwanani. VaMangwana vati chimwe chezvisungo zvakabva kumatunhu ese ndechekuti vaMugabe vasiye basa kubato nekuhurumende uye bato richasarudza mutungamiriri mutsva Mangwana.
Chambira maresolutions akabva kumaprovince. One of the key resolutions akabva kumaprovince ndezvekuti president wedu dai vachiya basa, saka vakakumbira kuti central committee iyo inotuma president kuti vaenotonga nyika central committee. Saka vayakakumbirwa kuti ishandise simba rayo rokuti mutungamiriri wenyika dai asiya basa, osiya basa rokutungamirira nyika, osiya basa rokutungamirira pati. Tinotarisira kuti ichasarudza mutungamiriri mutsva waichazoenda naye kucongress.
Chimwe chisungo chakabuda ndechekuti vaimbo vemutevedzeri womutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa avo vakadzingwa basa nemubato navaMugabe vadzorwe mubato. Chimwe chisungo ndechekuti nhengo dzese dzebato iri dzakadzingwa mubato iri kubva paCongress ya 2014 vadzorwe mubato, pamwe nekuti munyoro wemadzimai mubato iri zvakare vari mukadzi wavaMugabe amai Grace Mugabe vadzingwe mubato iri. Nhengo dzebato iri dzinotiwo dzinotenda mauto nekusunungura vanhu kubva kuutongi hweumbimidoga hwavaMugabe. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Iko zvino tochienda kune imwe nyaya. Mutungamiri wenyika yeSouth Africa vaJacob Zuma vanova zvesachigaro weSADC havasati vazivisa kuti musangano weExtraordinary Summit wakanzi uitwe nechimbi-chimbi uchaitwa riini. SADC Troika yakasangana kuBotswana yakakurudzira kuti musangano uyu uitwe. Mukuzeya nyaya iyi tabata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vaJoy Mabenge.
VaZulu, ndatenda hangu semunhu ari Joni taswera tichimhanyidzana nayo nyaya yekuda kuti tizive kuti musangano uripi nekuti wakange wamboita sekuti wanga wanzi uchaitwa nhasi muJoni muno muPretoria. Asi patazosvika kuPretoria tabata mashoko ekuti musangano uyu wanga usiri kuitwa nhasi, pambobuda mashoko ekuti ungangoitwa mangwana kuBotswana. Asi pazopedzira pakunza usikunyatsokuzikanwa kuti uchaitwa rini. Saka pari zvino chokwadi chacho chiripo ndechekuti vakuru vakuru veSADC musangano unodaidzirwa naSachigaro. Sachigaro havasati vataura pfungwa dzavo nekuti chakangoitwa netroika irecommendation. Saka tatomirira kunzwa kuti tone kuti recommendation yacho yakatambirwa here kana yakatambirwa musangano uri kuitwa rini.
Saka musangano uyu unofanira kuti udaidzirwe navazuma.
Musangano uyu unofanira kuti udaidzirwe navazuma hongu. Mamiriro azvo sekuzwa kwamunoita mazuma havakwanisi kungodaidzira, vanotanga vataurirana nevamwe vari muSADC macho imomo vasati vadaidzira musangano. Even zvavo uchinzi musangano uri kuda kudaidzirwa nechimbi chimbi, vazuma vanofanira kuti vasachigara vanofanira kutomboti vataure nevamwe, kusanganisira dzimwe nguva naivo vamugabe vacho, nekuti zvinogona kunge zvichivabatsira kuti vamugabe vange vari muwo musangano imomo vachitaurawo nekunzwa zvinenge zvichitaurwa nevamwe vavo.
Asi zvingakwanisika here kuti vamugabe vambobude muZimbabwe vachienda musangano ine kudzoka?
Pakavaomera, pakavaomera, nekuti mamiriro akaita zvinhu maonero andiri kuzviita. Nyaya iyi rangirirai kuti yakaita sekuti yakatanga nemauto, asi payava pari zvino pekuti yave kumapazi ezanupf yave mukatikati mevanhu vanhuwo zvavo, zvinogona kunge zvaakunetsa manje kuti vari kuchengetedza vamugabe vachipukunyutsa nhembwe yavo. Saka zvaakutonetsa kuti vamugabe vange vachifamba kuenda kana kuti kwavangaenda kunze kwenyika. Ndinoona sekuti havasi kukwanisa kuzogona kufamba kusvikira nyaya iyoyi yapera, nekuti hatichazivi kuti iri kufanira kunge ichipera sei, asi veruzhinji vataura zvavo vaakuti inofanira kunge ichipera nekuenda kwavamugabe. Saka kunge vasati vataura zvavari kufunga vachibuda pachena, handioni sekuti vamugabe vachapukunyutswa vachienda chero kupi kwavangaenda, nekuti dambudziko riripo ndiroro rekuti vanhu havasati vabuda pachena kuti kana vakange vati vari kuenda vada kuvapa upoteri here, vada kuti vagare munyika here, vachabuda vachibuda mubudiro upi. Saka pakaoma, pakatovaomera ivo vamugabe.
Vamabhenge, tichitarisawo iyo SADC, munoona here ichitumira mauto zvatinoona zviya zvinoitwa kunyika dzekumawirira uko, kuti kana mauto atora masimba vanombotumira mauto vana ECOWAS vaivaya, zvingaitika here muZimbabwe izvi?
Maonero angu ini vaZulu ndeyekuti uto remuZimbabwe, maitiro ari kuitwa nemauto emuZimbabwe ndeaya maitiro ane unyanzvi, maitiro ane hungwaru, nekuti pari zvino nyaya haisisiri kuti kupera kwenyaya hakusisiri mumaoko emauto chete. Nyaya yakandwa mugango mujechetere, yatova muvanhu muvanhu chaimo. Saka kuti veSADC vatumire mauto avo, vanhu vemuZimbabwe vabuda pachena vachiti vari kutenda zvakaitwa nemauto, vari kutsigira vazhinji vacho zvakaitwa nemauto. Saka vari kushanda nemauto kuti basa ripedziswe. Tingatoshaya kuti SADC inenge ichitumira mauto aya, mauto ayo kunani kuti adii.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vachishanda nesangano reCrisis in Zimbabwe Coalition kuChamembe kuAfrica, vaJoy Mabhenge vachitaura vari parunare kuPretoria, South Africa. Zvichakadaro, vanhu vakawanda munyika vabatana mukuratidzira kwavo kutsigira zvakaitwa nemauto zvekubvuta masimba kubva kumutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. Mutoro wedu wenhau Patricia Mudadigwa anotipa nyaya inotevera.
Migwagwa yemuguta reHarare nhasi yanga isingafambiki nekuda kwevanhu nedzimotikari avo vanga vakarasa miswe nemufaro. Veruzhinji vanga vachiimba nziyo yeumwe muimbi wechidiki Japreza yekuti mudhara vachauya, uye vamwewo ndo vanga vachiridza pamwe nekuimba nziyo dzekurumbidza vemauto. Kunyange hazvo migwagwa yemudhorobha yanga yakazara, zvimwe zvihuru nezvihuru zvaungana kuZimbabwe Grounds kumusha weHighfields kwanga kuine musangano wakarongwa nevaimbova varwi vorusununguko. Veruzhinji vazobva kumusha weHighfields vamwe vachifamba netsoka kusvika vasvika pamuzinda unoshandira mutungamiriri wenyika weState House. Varatidzira ava vanga vari vemazera ese. Sekuru Clemens Chako avo vabva kwaChirumhanzu vati kunyange hazvo vachifamba nemudonzvo vati zuva ranhasi ranga rakavakoshera kuti vabatane nezvimwe zvizvarwa kuratidza mufaro wavo nezvakaitwa nemauto.
Tasundwa nemafambisirwo angoitwa nyika yedu yezvino. Zvatatofunga kuti isu savarwi vehondo Ko zvataka kuyandise here izvi? Nokuti chokwazvo kwakuenda nyika yedu zvino tatoshaya kuti ndokupi. Plus munyika mamusa muchisina ruremekedzo. Gwana baba nana mai avo vakagura nyika ino kuti tive zvatiri nhasi. Saka izvozvo ndo zvatisumudza nesu vakuru takahwahondo kuti tisvike kuno tizoratidza kuti aiwa. Kana zvasvika pakadai aiwa. Hazvichaiti zvakatokwana zvakaita. Toda utongi utsva.
Mumwe wevanga vari kuratidzira kekutanga muupenyu hwavo vatafadzwa Mugabe vati kumiswa kwenyonganyonga nemauto nechipiri ndo zvavasunda kuti vabude vabatane nevamwe.
Nhasi ndabudawo kuti ndisanganewo nemhuri yeZimbabwe tichitaridza kutsigira vatiri kuita vemauto eZimbabwe nechiitiko chakaitika musi wechitatu. Vachitiwo vari kuita inonzi Zimbabwe Democracy National Democracy Project. I think ichinhu changa chaoverdue. Chaos yanga iri munyika yanga yawandisa. Vamwe vari kuchema-chema zvakuti mauto hafanwa kutonga nyika basi. Inyaya yechengetedzo yenyika, national security, kuti kana zvinhu zvichingoramba zvichingoti tiyoreta tisina zvokuti tingaite nazvo. Saka nhasi tiri kungopemberawo nevamwe vanhu vemuZimbabwe kuti I think chinangwa chaitsvaka chawanika. Kuti timbowana kanguva kero nyararo mbichana tichimbofunga kuti tichaita sei tichigadzira zvakakanganiswa kumashure nekufunga kuti tichaita sei kuenda kumberi.
Amai Catherine Makunere avo vanoti vafamba kubva kukuwadzana kuenda kuHighfields pamwe nekuzoenda kuState House vati rudo rwokusunungura nekugadzira ramangwana ravo ndo zvaita kuti vazvipire kuti kunyange zvazvo vanga vasina mari yekufambisa vabatane nevamwe. Amai Makunere vati vamugabe vanofanirwa kuenda nechimbi chimbi. Mumwe mukuru wemauto Major General Sibusiso Moyo vazotenda veruzhinji varatidzira vachirumbidza zvakaitwa nemauto.
Tokutanga ndauya pano ini ndakamirira mukuru wemauto anonzi General Twenga. Message yandauya nayo yekuti aiwa vamaronga mukataridza zvakanangana nokutitsigira isisu tinozvikudza. Uyezve tinozvitenda. Chechipiri chapotaura zvechekuti maratidza kuti semhuri yeZimbabwe mune discipline inenge yatinayo isisu kwatiri kuno. Saka zvangofanana nemhuri yacho. Kurongeka odalinesi.
KuZimbabwe Grounds, mamwe makurukota ehurumende akadai samaiwo pamuchinguri navaPatrick Chinamasa vashoropodza vamugabe vakati nguva yakwana yekuti vachienda. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
Zvichakadaro, kwaita mufaro mukuru nhasi kuBulawayo apo vanhu vazara mumigwagwa yeguta iri vachifarira zvakaitwa nemauto. Vamwe vanhu mudhorobha iri varatidzira kubva kuCity Hall vachienda kune imwe State House iri mudhorobha iri. Taurai Shava anoti panyaya inotevera.
Mazana nemazana evanhu vapinda mumigwagwa yeBulawayo nhasi mangwanani vachiratidza rutsigiro rwavo kumauto. Ukuwo mauto ambotenderera mumigwagwa yeguta nemotikari dzavo vakapfuurawo nepastechu yamushakabvu Joshua Nkomo, veruzhinji vachivauchirira kuimba pamwe nekuridza meterwa. VaAlex Manyange vati vari kuona zuva ranhasi sezuva rerusununguko.
Zuva ranhasi ndiri kunyatsokufarira nyika yangu kuti nyika yangu ndinayo maoko. Nhasi ndiri kufara masoja ndiri kunyatsokumafarira ende ndiri kumasimbisa hevhu. Kutori kusikirana rinarini kusikira ndibve pano pasi ndechibasimbisa masoja.
VaMacDue vatiwo mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vanofanirwa kusiya basa nekuti vatadza kutonga nyika uye vakwegura.
Tiri kufara chaizvo nezvekutika muZimbabwe. Today we won our independence. Yeah, my 1980 atiboiziva. Yedu independence ndena 14 November 2017. We are very happy but there must go.
Mumwe mudzimai asina kuda kutaura zita rake ati anotarisira utongi hutsva huchaita kuti upfumi hwenyika hugadzirike.
Chota vavaranda munyika yedu amudhara akura gaende kumusha anorimba Grace ndiye ari kupfurira mudhara dhara achaziva zvekuita akukodzi zvese zvataurwa naGrace ndizvozvo aiwa izvo hatichada from today kuti mudhara kumusha.
Bishop Sam Chigede vengu vaikupedzisira Apostolic Church vati vanotarisira kuti zvose zvichaitika zviitike murunyararo. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo ndini Taurai Shava.
Muimbi ane mukurumbira munyika Thomas Mapfumo anoti handichokwadi change chichimbotaurwa kuti anenge ari muZimbabwe achibatana nevango achiratidzira kuZimbabwe Grounds. Asi Mapfumo anoti ane urongwa hwekuzodzokera kuZimbabwe mwedzi unotevera. Tabata vamapfumo tikatanga nevabvunza nezvenyaya yanga ichitenderera pamadande mutande akaita sana WhatsApp neFacebook yekuti vari kutarisira vanga vachitarisirwa muHarare nhasi.
Aiwa, hapana chokwadi, vanhu vari kungofarawo zvava. Asi tine urongwa hwekuti tinotarisira kuti tidzokerewo kumba timbonofara nevanhu. Urongwa hwacho huripo manje manje, tambenge tichitotaura nevamwe vanhu vari kuda kuti varonge urongwa ihwohwo vari kusouth africawo vanenge vanozvigonawo kuzviita. Saka zvekuti hanzi tinenge tiri kuko, aiwa, hazvisirizvo. Vanhu vari kungofarawo zvavo.
Saka kazhinji munowanzoenda kuSouth Africa kupera kwegore uku munana zvita munomu ndonguva yamuri kutarisa kuti mungangoende kuZimbabwe.
Ava vanga vachida kutoronga kuti tikwanise kuenda kuZimbabwe muna December. Vanhu vane mari dzavo vanoda kuti vagoona kuti vaunganidza vaimbi vanenge vanawo vamutukudzi nevamwewo tosangana navo toimba tiri pamwe chete. Vanhu vane urongwawo hwavo hwavari kutarisira kuti tingangoita.
Tombodzokera iko kumamiriro akaita zvinhu munyika umu, muri kuzvionawo sei?
Hazvina kuipa zvaitika izvi, asi ngationeika kuti zvazvaita izvi ka tinoda kuti tibatanidze vanhu. Ndo chikuru. Kubatana kwevanhu ndo chinhu chihombe. Vanhu vakaramba vakapesana pesana vachipesaniswa nezvemapato ematongerwo enyika. Hatisi kuenda mberi, ngatibatanei sevanhu. Munoona kuti muno muAmerica tine Democrats, tine Republicans. At the end of the day ukatukirira uri muuyiwo zvako ukatukirira kana mumwe weMarepublicans kana kuti weMademocrats. WeMarepublicans anopindira achikutaura kuti uri kutukirira my fellow American. Ndo zvinhu zvatofanirwa kuonekwa tichiita izvozvo. Kuonera ndokubatana kwedu ikoko, kubatanidza nyika. Vanhu vasavengani, vanhu vasavebatani pahuro, nokuti hanzi ndiri weparty yegood party. Mapata haana nebasa rose. Nyika ndeye vanhu. Saka tiri vanhu tese tofunga pfungwa dzakadzamisisa, tiisa pfungwa dzedu pamwe chete sevanhu vanoda kuti nyika yavo ibudirire mangwana. Chatoda kuti toda kuti inhaka yevana iyi yamuri kuona yanga yaparadzwa. Saka zvaitwa neava vemauto ava kana vaita nemwoyo wakanaka vachiitira vanhu, tinotenda zvikuru, tinotenda zvikuru, asi ngavabatanidze vanhu. Vanhu vasapesane pesane. Zvemapato ekutongerwa ematongerwo enyika iyi tosiyana nazvo, tobatana isusu sevanhu tovaka nyika yedu tichienda mberi.
Asi mamwe mashoko atiri kutambira ari kuti vamugabe vanenge vari kuda kurambira pachigaro, munoti kudii nazvo?
Vanogorambira pachigaro seiko? Iyo vakatadzwa kuti ma-10 maprovinces ese avaramba, vati havadi kunzwa nezvavo. Saka vanogorambira, ndo vanhu kava vari kutaura kava. Vanhu vari kutaura kuti hatichakudai, haurambire pachigaro, unorambira pachigaro kuti haisi imba yako kai.
Muimbi ane mukurumbira Thomas Mapfumo achitaura ari parunare kuOregon muno muAmerica. Thank you. Mambembe kubva kuna Thomas Mapfumo. Iko zvino tochimboenda kuna Marvelous Mhlanganya uye ari muno muWashington DC kune zvizvarwa zveZimbabwe zviri kuoratidzirawo. Marvelous wakadi?
Aiwa ndiri wadi zvangu ndichatongobvawo kusvika pari zvino. Aiwa tiri kuona zvizvarwa zveZimbabwe zviri pano zvakawanda uyezve vari kuratidza ivo kuti vari kuita solidarity nevari kumusha.
Vari kuratidzira
chimba munhu wese ane maflag nezvimwe zvakadaro.
Kuratidzira kuri kuitwa papi chaipo muWashington?
Kuratidzira kuri kuitwa pamudzinda weZimbabwe uri muno muWashington DC, asi pari zvino pamudzinda pakavharwa, asi zvizvarwa zveZimbabwe zviri panze. Vabva kumativi mana emuno muAmerica, vazhinji vacho vachibva imo muno. Ndiri kutoona muyouth wechidikidiki tichaona vabva kuAtlanta, hamene vakabvuma kutaura. Vane shetero yakanzi hashtag this flag, asi tichamboedza kuvatsvaga kuti mutaure navo. Asi ndine vamwe amai vari pano vari kuda kutaurawo kuti ivo vafambirei ipo pano. Regeiti vatikupei.
Ngavauye zvavo.
Masikati.
Masikati.
Zvizvarwa zveZimbabwe. Zimbabwe. Tasamba nhasi yekufara, yekufara chaizvo nekupiwa manyengo atapiwa nevanhu veZimbabwe. Taona matikicha evanhu vekumba, vana sekuru, vana ambuya vachimuka vachienda kunomata, zvikanyatsotipa mverekero kuti nyika yedu iri kudzoka. Nyika yedu yatakakura tichirota yaakudzoka. Nyika yedu yanyika yedu zvakare. Tiri kufara zvisiri kutomboita pano.
Saka imi mabva kupi? Munogara muno muWashington DC here?
Aiwa, ini ndinogara kuMaryland. Ndatodrive 2 hours kuti ndiuye kuno. Ndati hazvingatomboite undigare kumba ndichiona zvimwe zvese zviri kuitika izvi.
Saka muri kufara here nevanhu vauya kuzoratidzira?
Akawanda tauya. Ndauya nevana, pane vana vakuru vese, vana vese vari kunzwisisa kuti ndizvo zvinoitika izvi. Rudo rwacho rwuri kufamba nyemwe zvisingatomboita.
Aiwa, tinotenda zvikuru. Regai titaure zvakare naMarvelous.
Borai.
Marvelous.
Hello, blessing.
Pane mumwe auya here?
Pane mumwe wechidiki vaimbogara imo muno Washington DC. Regai vataure nemi vakuze kuti ndiani vanoita zvevechidiki. Regai tipei kwavari.
Hello.
Hello, munoitwani? Vaimangoti gaga nguva idirenge yafamba.
Zvikara munoitwa administrator vaivechi vaigara muno Washington DC ndaugara kuAtlanta. Vachauya kuzo tembera nevamwe maZimbabweans anogara muWashington, tichiungana tichiratidzira kuti kutonga kwavamugabe kanoita nako yanguva yekuti vachienda kuZimbabwe ichifamba ichienda mberi.
Aiwa, tinotenda zvikuru mukoma Admonish, tichaedza kuti titaure nemi zvakare nguva yedu ndo inenge yafamba. Tinotenda zvikuru. Tinotenda zvikuru mutori wedu wenhau Marvelous ari muno muWashington DC kuri kuratidzirawo zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Vanhu vemuZimbabwe vanobatana mukuratidzira kuti mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vasiye basa uye kuratidzira kutsigira kwavari kuita zvakaitwa nemauto. Chikopokopo chemauto chinonzi chiri kutenderera pamusoro pemba yavamugabe yeBlue Roof kuBorodeo, asi muzukuru wavo vaPatrick Zhuwao vaudza Studio 7 kuti vamugabe havasi kuzosiya chigaro. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinoimba kuti muchange minesu zvakare munguva inotevera. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC, ndokusiya mina Chris Gande munaudze isiNdebele.
Kuizika tisenda ba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela kustudio 7 ngomgqibelo mhla ka 18 lwezi 2017 nguChrist Gandhi. Endabeni zethu lamhlanje, uZulu uphakathi kokujabula ukuthi uMongameli Mugabe usezathiya isikhundla, kodwa uzasuka nini?
Uthi lalaba abamgoceleyo ade tshontsha labo bahambe labo bebotshe njalo.
Umzukulu kaMongameli Mugabe umnumzana Patrick Juwawo uthi umalume wakhe vele kayindawo. Ilunga lezanu PF umnumzana Joseph Chuma uthi uMongameli Mugabe uzithezele olulenkume ngokuxotsha amalunga ebandla amaningi.
Igame yepolitiki le, igame yabanumbers. So ungabona wena uxotsha abanye, uxotsha abanye, pho uyabusuthi udlala yiphi imtsoro ngoba imtsoro yakhona ilela kuthi yangifuna iinumber zabantu eziyavota.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha kulo msakazo. Inkulungwane zabantu ezigoqela abamabandla ezombusazwe labezinhlanganiso ezizimeleyo batshengisele edolobheni leHarare lakoBulawayo lamuhla besithi uMongameli Mugabe kumele asuke embusweni ngokuphangisa kulandela ukugenqulwa kombuso wakhe libutho. Untungameli Nkomo usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Ndisuka kabuyisa, ndisakubisa. Oh, oh, watengeza njika kumashayina, ndisazoka kalwa, ndisuka kabuyisa, ndisakubisa.
Yiti esakufaka embusweni, sesikukhipha manje. Lo yiwo umbiko obuqondiswe kuMgabe nguZulu weZimbabwe jikelele ongene ezitaladeni namuhla kungakhathalekile ukuthi ngomhlophe kumbe ngonsundu, njalo kungelani lokuthi ngowezanu PF, iMDC kumbe iliphi ibandla. Bakhulume ngazwilinye abantu bakubeka sobala ukuthi sesifikile isikhathi sokuthi uMgabe asuke esihlalweni. Omunye wabakhulume emhlanganweni weHarare yisiphathamandla sebandla lezanu PF umnumzana Patrick Chinamasa.
Uthi lalaba abamgoceleyo ade tshontsha labo bahambe labo bebotshe njalo.
Ndisakhumbula futhi ukuthi first lady ayitwa investigate ma crimes akakomita.
Futhi sizacela futhi ukuthi lo Grace bemlandelele amacala akhe awayenzileyo.
Unobhala jikelele we-MDCT umnumzana Douglas Monzora laye ungene enkundleni ngengoma edumileyo eyayihlatshelwa kakhulu ngesikhathi sempi.
Taura sinepika muruchi irewano wokoutima isifise zakana kamsangano.
We must remember tomorrow.
Utumela sikhumbule kusasa.
Because we want to change our country.
Ngokubana sifuna ukutshintsha ilizwe lethu.
This country is not a dynasty.
Ikhathi lela solo kudlalela.
This country is not for one family.
Leli lizwe asole mulinye.
This country is for all of us.
Ilizwe ngelethu sonke.
It's not for one race.
Aswalo mhlobo munye.
It's not for one tribe.
Aswalo tribe.
It's for Zimbabwe together.
Wonke ebuthene elibumba.
Amazwi kaMonzora agcizelelwe ngunkosikazi Joyce Mujuru, yena owaxotshwa kubandla lezanu PF njalo osengumkhokheli webandla eliphikisayo ele-NPP.
Chathi uza pano kutambuzika kwenyu.
Okutubisela bhayi kuhlupheka kwabantu lina.
Kwatiri kuti ngati unganidzane itese tipedze. Ngaende ngaende.
Kuti nditi kasibutaneni sonke.
Ngaende ngaende.
Vakambe. Vakambe vakambe. Ngaende ngaende.
Upastor Ivan Mawarire laye uthe selimtshonele uMgabe.
Toda kutenda mauto edu.
Sifuna kubonga amasota etu.
Chechipiri.
Okwesibili.
Mugabe ngaye.
Oh,
Zimbabwe.
Chechitatu.
Ngativange
Zimbabwe pamwe chete.
Atibambeni lizwe ndawone.
Ndikati hatichada munoti hatichatya. Hatichada.
Hatichada.
Ngativake nyika yedu idzva pamwe chete.
Atibambeni lizwe ndawone.
UPatson Dzamara yena ukumbuze uZulu ngokunyamalala komne wabo uita iDzamara yena onakanelwa ukuthi wabulawa ngohulumende kamugabe.
Tine vanhu pakati pedu.
Abantu pakati kwetu.
Vanosanganisira itai Dzamara.
Vanosanganisira itai Dzamara.
Atiri pakati pedu.
Ongekoyo lapa.
Tiri kuti.
Titi.
As we go forward.
Joba tikamba.
For our transition to be holistic.
Ukuti kamba lwatilulunye.
Ngati tshandire itiri pamwe chete.
Apamba nesoke.
Awai maZimbabwe awai.
Abalwa impi yenkululeko abenhlanganiso yeZimbabwe Liberation War Veterans Association okuyibo abaqoqe ukutshengisela kwanamuhla labo bathe akusabuyelwa emuva. Kusenzakala konke lokhu amahelikopter ebutho ebezula duzane lendlu kamgabe. Abaningi bebethatha imifanekiso lamabutho bewabonga ngokukhipha umgabe beqabuza njalo imibhobho nje bengagqize qhakala angani umuntu uqabuza isithandwa sakhe. Abanye ngekade bepolitshela amasotsha izicathulo zawo. Kusasa khona ibandla leZANU PF lithi liza kupha umgabe lomkakhe uGrace incwadi zokubaxotsha kuleli bandla. Kodwa akwaziwa ukuthi uzakwamukela na lokhu umgabe ngoba ebikwa esithi ofuna ukumbulala kambulale yena kayindawo.
Kunjalo nje umzukulu kaMongameli Mgabe umnumzana Patrick Zhuwao uthi umalume wakhe kasoze asuke esikhundleni ngoba engumuntu ongethuselwa yilutho. UZhuwao utshele iStudio 7 ukuthi amabutho asebulele abantu abayisikhombisa selokhu ahluthuna umbuso ngomvulo. iStudio 7 kayenelisanga ukuthi ithole ubufakazi balokhu. UZhuwao utsho lokhu ngemva kokutshengisela okukhulu okwenziwe eHarare lamhlanje uZulu esithi kasamfuni uMongameli Mgabe. Lanxa uZulu befuna ukuba uMgabe ahle asuswe esikhundleni sakhe khonapho khonapho, isikhulumeli sebutho uMajor General Sibusiso Moyo uthe lokho sekusezandleni zabalezikhundla zaphezulu. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Abaze kulomkhosi bekunguZulu ovele kumabandla ehlukeneyo emanyaniswa yinto yinye yokusekelana lababubutho kanye labalwa impi yenkululeko kumkhankaso wokuba uMongameli Mgabe asuke esikhundleni. Omunye wabalwa impi yenkululeko umnumzana Joseph Siziba utshengise ujabulela leli langa.
Yena sibe silimkhupha kodwa singakazifiki kulo, sesifikile kulo. Kutsho ukuthi sesiphendukile ku-1980 mama.
Umnumzana Morgan Mambo omunye wabalwa impi yenkululeko njalo ozileyo laye kulomkhosi ulandisa ngokumenze wazaphatheka kiwo eqala eZimbabwe Grounds waze wayafika eState House esigodlweni sikamongameli.
Iyathaba kakhulu namhlanje ngoba sahamba empini ukuthi ibizwe likhululeke, kodwa ngilapha vele angida okwami. Kuyasidanisa khonoko sidabanye abafowethu abakhatshana emaphandleni abalawo kwabo, but abantu besuta ngapha sekungani thina sidele ukuthi imuli ka-first family yodwa yiyo efuze ukuthi itshintshane. Siyabonga uNkulunkulu, ngiqela ungatithi uChivenga imisebenzi yakhe endileyo ukuthi iZimbabwe izekhululeke sibe kwazi ukuthi sanelwane thina amakomrade asile okwethu.
Umambo uthi ulethemba lokuba lokho akuyela empini sekuzofezeka manje.
Kathesi kuthiwa yithi abanikazi belizwe sabuyadalo, but untsho ngangitshela ukuthi okwami yikuphi angiyila ngitsho ibhasikile andalo. So namhla ngiyathaba andibana kuthiwe labo abaza bakhona bengasikhohlwa ukuthi sadubeka. Sadubeka abanye bethu bafa, but namhlanje athi akuna abantu abasinakayo sibesing anagwa ayi ukuthi bengwa uNkulunkulu amgcine kuze kube laphakathi.
Omunye wabaze kulomkhosi ngosakhulayo umnumzana Felton Mpakami.
Sizamile sike machipisa kona ngali size ngapha etawuni size lapha emilitary khuluma nje sitshetsheneyo but ke kodwa ke thina njengamaZimbabwe sithi ke sifuna i-change sifuna umgaba ahambe engahamba lathi ke sonke siphumule wonke umuntu uyakhala ngibona abantu wonke lapha kutshengisela ukuthi balenyembezi abalazo enhliziyweni abanye ziyaphuma abanye aziphumi ziphakathi but ukuthi nje kunzima ukhona la sesuka lapha sesendlini but asithi sesisekanga kahle kahle ngento yenzakale lapha ngoba sizwanga into kade ikhulunywa but sesiyalayela sendlini ngale ukuthi sizukuthi kade beyisithini njengoba kade silapha ngoba sikuzwa ukuthi uhamba njani njani kale sisiyanga isicelo sethu sokuthi ke amgaba ahambe uphele nje khona.
Abaze kulo mkhosi babalisa izinduna abezokholo abaphatheke kumikhankaso yokulwela ilungelo loluntu abenhlanganiso emela izisebenzi abalwa impi yenkululeko inkokheli yamabandla ezombusazwe ehlukeneyo kanye lozulu ovele kumagumbi amane elizwe. Ekupheleni kombuthano lo eZimbabwe Grounds, uZulu ulubhekise eState House lapho ethulelwe khona umbiko womkhokheli wabakubutho uGeneral Constantino Chiwenga. Lumbiko kaGeneral Chiwenga wethulwe ngomunye wenkokheli yabakubutho uMajor General Sibusiso Moyo obonge uZulu ngokuziphatha kwakhe. UMajor General Moyo utshela uZulu ukuba aphindele emakhaya alindele umbiko ozovela kibo. Abaye bayafika eState House benze lokho ngemva kokuba beke bamiswa okwamaholo amathathu andubana sebevunyelwa ukufika bucwadlana laleyo ndawo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Ilunga leZANU PF umnumzana Joseph Chuma uthi uMongameli Mugabe uzithezele olulenkume ngokuxotsha amalunga ebandla amanengi. Sixoxe laye umnumzana Chuma.
Well, nango-ke kukhona sokwehlile ungakuthi mina ngihlala ngikhuma ukubana intando yabantu limele yenziwe ezikhathi zonke. So nxa abantu bezithi hayi asisakufuni ukwenyaka ungubani ongakuphikisa khonokho kutho ukuthi bakuyabe kule zinto engihamba kakuhle abantu bebezokugcina phakathi enhliziyweni bezigcina abantu enhliziyweni kodwa belani kuyafika isikhathi sokuthi ezicine ikhukhumali kudubuke nxa isidubukile siyabusuka kuthini khonapho ilanga engazengenela empilweni yami ngafa ngaliphupha ulize kaba khona kodwa nanku selikhona sizikhangela ngento ekhona eyenzakalayo.
Ela kusasa lebandla ulibona njani nxa sikhangela lokho okwenzakalayo?
Well, mina ngifisa ukuthi ngabe isifundo esisifundayo njengenhlanganiso yethu yeZANU PF kulina akumelanga kube nomuntu osemkhulu ukudlula inhlanganiso nangokwayo. Yabona kunomuntu owakhuluma wathi khona inhlanganiso yeZANU PF awungeke wayithatha ifona esikhwameni sakho kodwa thina sonke abantu siyakwanisa ukungena esikhwameni sayo. So ungabona nosiyithethe sifona esikhwameni sakho iyakuthisa njengakhonoko okona sokusenzelana kathethi lapha. So akusifundiseni khona kubantu bana sisuke lapha sisuke lapha sesivazile ba ingxabano engenandingeko ayifuneki uxotshana okenandingeko awufuneki ngoba igame yethu le yepolitiki leyi igame yabanumbers. So ungabona wena uxotsha abanye pho uyabe usuthi udlela yiphi imtsoro ngoba imtsoro yakhona at the end of the day yabefuna iy'ndamba zabantu eziyavota kanje wena ungaba kuxotshe baxotshe baxotshe andikho lokwana okushiwo ngujesu kona wena ungasebenza intemba lawo esukulele ngami hayi intemba leyo.
Njengoba sesibona abanye sebexotshwa njalo ebandleni akusoze kufanane yini lakhonokhu kukade kusenzakala?
Yiko mfithi kona mina if nxa abantu behlalephile befuna ukuthi bethengisele ukukhula lokukhulisa inhlanganiso kumele ozangena angene ngomoya wokuxola, ngomoya woxolo, ngomoya womanyano, ngomoya we-tolerance inxa lingasho nje ibala lesikhiwa.
Lo-ke ngumnumzana Joseph Chuma, ilunga leZANU PF eledale leCentral Committee, ubexoxa leStudio 7 ecingweni ekobulawayo. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zikasithandekile Mhlanga.
Siyalambulela kweziphathelane labesifazana lilami osithandekile Mhlanga. Namhla kuhlelo sixoxa lowalwa imbi yenkululeko ekuvuyo lezipha unkosikazi Thariso Phiri umamoyo yena oyisiphathamandla sebandla lezaphu ukuze sizwe imbono yakhe ngokwenzakala elizweni lapho ibutho lesizwe elizama ukuthathela umongameli Mgabe umbuso ngenxa yezizathu ezijiyeneyo. Siyakwamukela kuhlelo.
Yebo mama. Lokho kwenzakeleyo linyathelo elihle kakhulu ngoba la endiyana umngameli wethu obengu-Robert Mugabe besilaye ngesikhathi sempi and savumelane sikuvumeleleyo but nxa sekukuye akasavumi ukuthi ephume ekhiyele abanye sesidiniwe thina ngaye ngoba lokukhula usekhulile mntanam akula nto enjalo kokuthi ukukhulu engabusa umuzi kuze kube nini. Ubaba sithi kaphumule asithi ukuthi thina akaphume but kaphumule kungena abanye abangasigijimela masinya. Akuyenzi lokho ukuthi ezeye ku-Congress ngoba always uyarig.
Liyavumelana labanye benu yini abezandla labo bonke abakuhulumende ngaleli nyathelo kumbe lithi hayi lokho ngokwezanu thina sikungena?
Hayi thina nxa besilwa yikho sithi ngokwezanu but nxa bekhipha umuntu embusweni ongabusi kahle abantu sithi kulungile. Thina ukulwa sikufuni kodwa sifuna i-peaceful ukulandela into ezile peace phakathi ngoba thina eze zipla uya so disciplined soldiers. Asifuni igazela ichitheka ya after thina sesakhipha i-enemy esasingayizwisisi. Yena sesingamphathi njenge-enemy but sasimphatha njengomkhokeli omele ezwisise izikhalazo zethu but kazange wazisisisa. Isingabe kuthiwa uSibili uyabona ukuthi ngihlezi njani but lokuzeke ivolo engiyidlalile it was so big but ayimfanelanga kathesa. Nxa ungathi uyakhangela uzathola abangayidlalanga irole yena le engiyidlalile ukuthi bantu bazobehlale kuhle laye uthole umbuso yibo abahleli kuhle. Thina asifuni kuphela into esingayifuni kuye mungameli kuphela yikhona kokuthi akazwisisi izikhalazo zabantu beZimbabwe as long abantu beZimbabwe bonke any opposition party isitsho lokho thina esikutshona hayi thina asina problem sifuna wonke umuntu weZimbabwe ezizwe efree.
Okuningi kwenziwa ngobaba khona ngale phezulu kungaguqula yini impilo yabesifazana okungenzakala umnotho welizwe ungalunga?
Nxa sekulungile bazasibiza lathi sihlale phasi ngoba akasesaba ukuthi kathesi sixokozele izinto zisalungiswa akulanto engahamba phakathi kwelizwe ngoba nxa singakuxokozela kathesi hayi kuyabe kungelanto ezahamba sizabusa kuphela ezilongu kungaphuma lo osikobhayo ukuthi ngifuna ukufaka abafazi nefaka abafazi abangazi lutho ngeni nge-politics nge-ideology ya-this country abangazi lutho ngitsho but siyakwazi ukuthi kuzalunga kuphela lathi beceda lapho lathi siyakhuluma labo baba bobaba lathi sifuna i-50% yethu ibe khona ba-angikholi ukuthi bangayala obaba.
Lani beliphikisana yini lo mbono lo ukuthi umkamongameli kube nguye?
I'm sorry to say I don't want to hear umama enalwana othe ethathwa ngumgaba abanye babothwa ngolo wathi yena ngumfazi wokupheka asiyo mfazi wepolitics. After that usengenela ekhipha labona lawa ama-supporters aka-president Mugabe ecelele eyenzani eyenzani. Mina phela bese ngicabanga ukuthi i-CANO yena lo usisi ngoba angikaze mbona umfazi ongakwazi ukufihla imfihlo yendlini yakhe ayikhiphe yonke. Uyakwazi ukuthi ku-struggle kule nto ezinye ngezinye zenzakala emfihlweni ziphelele khona ngale kibo but yena wayengela nto yakhe ukuthi uyafihlwe and vele wayengela anything wayekhanya ngani ngumuntu vele ohlezi lokhulu wakhe ongahlalanga lo mkakhe ngoba umama lo mina ngimsupporti vele azange samsupporta in the first time vele azange samsupporta ukuthi ebe nguye okhuluma phambili kwethu. Thina when we fighted to this country azange sikuthande khonokho ngoba usifake wokuthi sibe le moya emibi otherwise ngabe waye engani uthi sizammelela umdala nalo kuze kufike isikhathi saza zokuthi
Leo balaleli bekuyingqoqo lowalwa impi yenkululeko ekuvuyo lezipha unkosikazi Tariso Phiri umamoyo yena oyisiphathamandla sebandla lezakho. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphathelene okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Siyabonga Sithandekile. Ngemva kokwenzakalayo elizweni osekukhomba ukubana uMongameli Mgabe engasuka esihlalweni, abanye sebethandabuza ukubana bazamkhumbula njani nxa esesuke esihlalweni. Okunenga sikuzweni kubathabile Masuku ekobulawayo.
UZulu ujabule kakhulu ngemva kokutshengisela okwenzakale edolobheni lakobulawayo namhla emini, ethi uthakazelela uzibuse laloba kungakacaci ukuthi ngempela uMugabe uzakwehla esihlalweni sobukhosi. Ekhuluma leStudio 7, isakhamuzi sakobulawayo uMandla Nkosi Ndlovu uthi uMugabe uzamkhumbula ngocuku alwenza ngombhuqazo weGugurahundi uMrambatswina kanye lokubhidliza ezomnotho osekubangele ukuthi uZulu ahlale engalamsebenzi.
Mina uMugabe kuphela into vele makubuya igama elithi Mgabe ngicabanga ophela indaba yombhuqazwe esigabeni seMathebeleland leMidlands lapho kwalahleka khona imphefumulo edlula inkulungwane ezidlula amachumi amabili. Mangisiza igama elithi Mgabe njalo futhi ngikhumbula uMrambatswina. Mangisiza igama elithi Mgabe ngikhumbula indaba ze-inflation, ngikhumbula amamathiliyoni lamathiliyoni emali esike sawathwala kodwa engasebenzisi fuca ibhari kuyathengisa inkwa. Ma ngikhusiza igama elithi Mgabe sikhumbula nje ukuvalwa kwamandastri, sikhumbula nje umuntu othole izakhiwo wazidiliza, sikhumbula umuntu othole into yonke enhle ebekiweyo wafika wayidiliza, sikhumbula umuntu oyehleke ukwenza okwakhe okuhle wathola okuhle wakubulala okuhle.
Osakhulayo umnumzana Thulani Mhambi uthi uzakhumbula uMgabe ngokuthuthukisa ezemfundo elizweni okwenza phose wonke umuntu elizweni abe ethole ithuba lokungena esikolo.
Mina uMgabe into engamkhumbulela ngayo enhle i-1 kuphela ngokwemfundo ukuthi iZimbabwe i-country edumileyo nokuba labantu abafundileyo e-Africa. Kodwa okuningi okwaMgabe kubi ngizamkhumbula ngocuku asenzelona sihambe ezikolo sisiyafunda sichitha isikhathi kodwa ukuthi sithole imisebenzi sikhanye sesithengisa kuma-street kungalalutho esiluyenzayo sichothozwa sisiya kwamanye amazwe sihlukuluzwa. Yikho engamkhumbulela ngakho uMgabe.
Omunye njalo obetshengisela kobulawayo umnumzana Mike Phiri uthi uMgabe uzamkhumbula njengomuntu owabusa waze wadlulelwa yisikhathi eqilibezela kukhetho. Unkosikazi Miriam Kandla uthi uzakhumbula uMongameli Mugabe njengomuntu obelolwazi olujulileyo njalo ekhuluma isilungu esicacileyo kakhulu ngoba engumongameli wokuqala kwele Africa ukunxuswa nguQueen Elizabeth waseEngland ukuthi azonatha laye itiye wamupha isicoco sokuba yiKnight.
So, mina uMgabe uPresident wethu ngizamkhumbula ngokuthi wayengumuntu ohlakaniphileyo, umuntu ohlanzekileyo, umuntu owayekhuluma isikhiwa esikhipha ngamakhala, waye futhi kuma international forums wayetshela amakhiwa okokwenza.
UMongameli Mgabe ubuse ilizwe leZimbabwe kusukela ngomnyaka ka-1980 khathesi seleminyaka engamachumi amathathu lasikhombisa 37 elokhu ebusa. uMgabe uleminyaka engu-93 njalo nxa kukhangelwe amazwe e-Africa nguye oseleminyaka eminingi ebusa phakathi kwabanye omongameli abalwela inkululeko zamazwe abo. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe lazo lamhlanje zibambane labanye bazo zatshengisela zisithi zona uMongameli Mgabe kazimfuni.
Lapha eWashington DC lakho batshengisele, sikhuluma nje batshengisela. Silonthathela izindaba yethu uNtungamile Nkomo okhonale phandle kwesigodlo someli weZimbabwe khonapha eMelika eWashington DC. Siyakwamukela Ntungamile.
Yebo ngokwenyanyabonga.
Ye, ungasitshela ukuthi kuhamba njani lapho?
Akuyaphithizela lapha esikodleni seZimbabwe eMelika. I-embassy babuyile abantu abavela eZimbabwe. Ngombiko ofanayo bathi Mugabe must go. Okungumbiko otshengise ngabantu eZimbabwe lasemazweni atshiyeneyo. Uyawuzwa umsindo olapha Creek kuhlangene abadala labatsha. Ngisho labonana abantwana abancane, ukhona omunye engikhulumelayo yazi ke ngiyamanje ikhuluma isithiwa ishe yona uMgabe kumele ihambe, uMgabe must go. Bakhona njalo abelungu, bakhona abamsundu, njengokwenzakale eHarare ihlangene bahlangene abantu imhlobo yonke. Umbiko njalo uyafana bathi kahambe uMgabe kababuyele emuva.
Baningi okunganani abantu?
Basafika Chris kodwa lapha ngathi enqeba dula ikhulu kancane, kodwa sikhangelele ukuthi babuye ngobuningi ngesikhathi esizayo ngoba kusanda kuqala nje kutshengise.
Ye, siyabona ukubana kusanda chaya nje, sekuzachaya ihola lakuqala u-1 PM. Silethemba bayagcwala bayabuya. Ungasitshela Ntunga ukuthi labo okhuluma labo bathini nxa besizwa okwenzakala ekhaya? Balethemba ukuthi uMgabe uyasuka yini esihlalweni?
Bathi uMgabe ingwenya yisihlahla esesidliwe ngumuhlwa, osokusele impande zonke zimoshakele, osokusele ukuthi awentsha wise ngumoya. Bathi akula kubuyela emuva, kulandlela azakwala ngayo kusuka embusweni. Njalo abaningi bathi bakhangelele ikusasa elihle kakhulu.
Ye, nxa besithi bakhangelele ikusasa elihle, bathini ikakhulu ngezombusazwe? Ngoba sizwa kulokudonselana ukubana kanti vele ngubani ozakhokhela uhulumende omutsha.
Lokho bathi abakudingi lokho kwakahlesi. Abakudingayo ukuthi uMgabe aphume esihlalweni, yiko okuqakathekileyo kubo kwamanje. Okuthimba nozakhokhela bathi kuzabonakala intaba enkulu isidilekile.
Yini, siyezwa kuthiwa bakhona abatshengiseleyo kwemanye amadolobho khonapha eMelika. Uke wezwa yini?
Sokulomsindo ngwenya uthi bekuthiwani?
Bekuthiwa khona bayatshengisela kwamanye njalo amadolobho aweMelika. Ngawaphi nxa uzwile khona?
Okay, bekuthiwa abanye baseTexas, abanye baseNew York City, naseIndiana ale bakhona bazangena labo esitaladini. Njengamanje uyawuzwa kuyafiwa lapho bathini bahlabela ingoma leyana ethi Nzira Zemasoja elihlantelwa njalo laseHarare.
Ngokubona kwakho abantu laba bavela kumabandla atshiyeneyo yini, kumbe siyasizwe ukuthi abe MDC yibo bodwa abatshengiselayo?
Ukhona omunye oke wathaya isilogani lapha esithi akukhathalekile ukuthi ungowezanu ungowe-MDC, bathi abakudingi lokho kakukhethwana ngoba lamhlanje lilanga lokubambana kwabantu beZimbabwe kungenani, kungakhathalekile lokuthi ungowe-MDC, zanu mabambo mthwakazi wasefo.
Hayi, sibongile kakhulu Ntungamile, ube lelanga elihle.
Ngiyabonga futhi omdala.
Okay, bye bye. Leyo-ke intatheli izindaba yethu uNtungamile Nkomo obesesigodlweni sommeli weMelika. Igama uChris Gande lilalo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na7 PM kusvika na7:30 PM
apo tinokupai nhau muririmi rweshona
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.